Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinotava nemari yedu, and what is important is kuti let's embrace mari yedu. Mari yavapo iye zvino, the exchange rate is going to be determined by the market. Tinotenda zvikuru, ndiyo mari yedu yatovapo, taakuenda mberi.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushandiswa munyika nemuvhuro yeZigi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhingampinyi zvakawanda pakutengesa fodya pamisika yefodya kukaroi mudunhu reMashonaland West. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ nhasi raparura mari itsva inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG, iyo ichange ichishandiswa munyika kutanga nhasi, iyo ichatsiwa yanga iripo yeZimbabwe Dollar yaidaidzwa nekudzi RTGS neveruzhinji. Asi vamwe vanoti chinodiwa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yenyika, kwete kungoshandura mazita emari. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matanho achatorwa neRBZ kudzikamisa zvinhu munyika, gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya, vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo.
With effect from today, the 5th of April 2024.
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yemaZimbabwe dollars kuiisa kumaZimbabwe gold kana kuti ZIG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi hazvirevi kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti,
I've been seeing stories on social media, people saying the central bank wants to convert our national balances into ZIG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Ayo manyepo, sezvo ndisina urongwa hwekubira vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka, dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZIG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino, dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZIG 13.40 kana kuti $1 = 13.4 ZIG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru 40 padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZIG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa, nekuti 18 rand inokwanisa kutenga $1. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa kuti musoro uteme chii kuti ZIM dollar ishaye basa muZimbabwe? Inyaya yekuti inflation haisi kukondroleka, parallel market rate haisi kukondroleka, inyaya yekuti hatina production, ndozvaita kuti currency yedu ishaye huremu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yemaZIG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete, nekuti zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya, iko zvino kune vatsva vauya. Saka tiri kuita kunge tiri kungotenderera pachinhu chinoti merry go round.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvemasaramusi kuda kusimbaradza dhora remunyika iro ranga roita muramba mhuru uye richipera simba. Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanozviramba.
Yatogena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yaconvertwa at a rate of 13. Iwewe ultimately ndiwe uchanyanyo benefita zvakanyanya pane zvizvo.
Imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuti matano atorwa neRBZ nhasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya.
Bada kwakwanisa kulimita central bank borrowing, central bank spending, uyo zvakare even money supply, reserve money, takwanisa kunge tilimito zvakare. Zvinogona kuunza kudzikama muekonomi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari neupfumi hwenyika vaClemens Chiduwa vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu, inflation, munyika.
As long as the exchange rate yedu ichidetermine ne market and itine ma reserves akakwana to support the exchange rate, hakuna ma movements anenge achiita. Isi tiri kutarisira kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama.
Gavhuna Mushayavanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva 21 kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa mazig. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, zvichitevera kuurayiwa nemauto eIsrael kwevashandi vanomwe vesangano raipa rubatsiro rwechikafu muGaza reWorld Central Kitchen, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza parunhare mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti havana kufara nechiitiko ichi. VaBiden vakakurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhuwo zvavo muGaza pamwe nevemasangano anopa rubatsiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka hwande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Muhurukuro yavo vaBiden vanonziwo vakataurira vaNetanyahu kuti kuenda mberi kubva pari nhasi rubatsiro rweAmerica kuIsrael ruchaenda mukuburikidza nokuti matanho anenge atorwa neIsrael ndeapi ekuchengetedza vanhu vasinei neHamas kana kuti vanhu vasina kupakatira zvombo, nekudzikisa kuurayiwa kwemadzimai, kwevana vadiki nevamwewo vanhu vasinei nehondo iri kuitika.
Sevanhu vanogara vachitaura vose nekutsigirana, chii chakasiyana nedzimwe hurukuro dzavanogara vachiita? Rwendo runo vaBiden vakati
vaBiden vanonzi vakashandisa mazwi akasimba zvikuru kwazvo, vachitaurira vaNetanyahu kuti kana Israel ikasasandura maitiro, havaone kuti America icharamba ichibatsira nenzira yanga ichibatsira nayo.
VaNetanyahu vachateerera here?
Tinoona kuti maitiro vaNetanyahu vari kubuda pachena kuti havasi kuteerera zviri kutaurwa navaBiden. Ivo vari kutemba kana kuti vari kuvimba nekuti vechijudha vakawanda vari muno muAmerica, vakawanda muhurumende yava Biden iyoyo, vakawanda muCongress kunyanya vechiRepublican, vachavatsigira uye vari kuona sekuti sezvo vaBiden vakatarisana nesarudzo zvichavagozhera kuti varambe vachiomesera Israel, nokuti vanhu vechijudha muno muAmerica vagara vanozikanwa kuti ndo vakabata mari, ndo vakabata zvokufambiswa kwemashoko yatingati media and communication. Saka vaBiden havagone kuramba vachigumbura vechijudha, nokuti vakavagumbura zvinogona kuzokonzeresa kuti vasakunda musarudzo yatikatarisana nayo uye vasazowana mari yavanenge vachitarisira kuramba vachiwana vachipiwa nevanhu vechijudha. Nyaya yekuGaza iri kunetsa nokutemesa musoro waBiden zvikuru kwazvo. Tiri kuona kuti zviri kuomera vaBiden zvikuru kwazvo kana takutarisa munyaya yekutsvaga rutsigiro kwavo nesarudzo dzatakatarisana nadzo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington naTanonoka Wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Z senzira yekuedza kurangarira nekuremekedza nayo vasikana vechikoro vekuNigeria vasati vawanikwa makore gumi kubva zvavakapambwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero cheChibok mudunhu reChibok. Firimu rinonzi Statues Also Breathe rakaratidzwa nezuro muLagos. Mauto eIsrael Defense Forces azivisa nhasi nezvekudzingwa basa kwemauto mana ane chekuita nekubhombwa nemuchadenga kwakaurayisa vashandi vanomwe vesangano rinopa rubatsiro mukutanga kwesvondo rino muGaza Strip. Mumashoko kuvatori venhau ekuzivisa zvakawanikwa kubva mutsvakiridzo yechiitiko chemusi wakubvumbi 1 ichi, Israel Defense Forces yati mauto mana achadzingwa basa. Vamwe vakuru vemauto vatatu vakapiwa yambiro pamusoro penyaya iyi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa mari dzavo kana vatengesa chirimwa chavo, kudhura kwekutakurisa mabhero kuenda kumisika yefodya pamwe nekubhadharwa mari shoma pakirogiramu rimwe chete refodya inenge yatengeswa pamisika yefodya kukaroyi mudunhu remashonaland west. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroyi ndiva Harrison Jokonya, vanorima vari papurazi retrokiadza riri pedyo nekaroyi.
Tinokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisa kumapurazi efetilaiza kuti takatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilaiza yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4 haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhurai.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu rehurungwe amai Matilda Ngwerume vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rineri challenji iri kundekuti mumamisha kwacho chibage chachaa nechallenji kuti unotofanira kutowana hofu yahweka atengedzira. Saka pamwe nevashandi vanosvika kana 50.
Mumwe murimi kwarusape mudunhu reManicaland vaGeorge Pasipamire vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vaGeorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekuti wakakuita mamembers vedu vari uri kungowanika kwaHarare. Ichokwadi kuti runogona kungochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone, saka tatori nedambudziko.
Panyaya yekunonoka kubhadharwa kwevarimi, vaSeremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoita incident yandataura iyo kwarusape neyekwamutokwe, asi kumwe hatisatanyasa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaatuwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and the Marketing Board TIMB nedonzo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya iri kutengwa zvakanaka, and yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapihwe mari yavo yose ari madhore ekuAmerica kubanga renyika re RBZ.
Ivo as growers vanema association avanawo, they need to take their issues vaendese through my association, then association will then represent them vaendese zvichemo zvavo ku RBZ, because isusu is the season that we are guided by RBZ. Atisirisu tinouya ne mutemo wekuti vagrowers dzese varibhadhara 10.5. It's a directive from the
government. Arabize, you know, to Panika, Maria Kawanda, Kudarika Zumizurima, Jose, Parisino, Gorela Pera, Yakawani Sanika, Marino Shika, Billion Rimuchete, Nezur Mazanamata, Tuzema Dore, Kwa America. Kana kuti US 1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera, bero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri, kana kuti US $4.92 per kilogram. Uwandu wefodya ichatengeswa mwaka uno unotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera, nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera, Zimbabwe yakawana 296 million kilograms, asi gore rino inotarisirwa kuwana gowo rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.
Yave nguwe enyu vatereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndidanti neita vangoma. Ndada kuti nipotaurawo maererano nenha uye ndakaona nezuro ya president wezanupf vamunangarwa vachiita sevaibhega dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzibatsire nechikafu munyika maita nzara. Ko uyu bhururu wavo uyu wendinoona unofamba chikusha mari munyika uyu Wiknel Chivayo, why asingabatsiri nyika? Why achibatsira vanhu vakatoita mari neshekare asingabatsiri nyika, asingabatsiri kuisa mishonga muzvipatara, kubatsira kuisa kutenga chikafu? Sinzi nyika yakatarisana nezhara hombe, ndatenda zvangu.
Makadi pa Studio 7, makadi. Tinotenda nekuti panhau zuva nezuva. Tinoshamisika nemukuru uyu. Uyu mukuru anotaura zvisinganzwisike. Mazuva apera aitaura nyaya yekuti kwai iye chikafu ndinacho chekupa vanhu vangu muno muZimbabwe. Asi nhasi uno uyu ndopotaura kuti ungavapindiri vekunze. Munoona vari baba chaivo here ava?
Makadi, ndinoda kupa kutenda kuti makakwanisa kushambadza nezvenzara iri muno muZimbabwe, kusvikirawo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaakugamuchira kuti yava national disaster, vekunzinga vapindirewo. Tinotenda Studio 7, ndokuti nefenyuro zveuku pamwewo tingararama.
Kutonzwa kaMnangagwa achibvuma kuti izvoni muZimbabwe maita nzara yafunya chisero, zvinova zvinhu zvataingonyimba vachiramba vachiti makanaka, chikafu chakazara, zvazodai. Nhasi uno ndobva wakutsvaga kuti vanoda kubetsera nechikafu ngavabetsere. Zuro ndizuro pano iwo Mnangagwa naChivayo, mamuri paZCC kwaNemiyao, mukadoneta imimi 1 million US kuna Nemiyao, munhu agara aine mari kudhara. Handiti mari iyoda makatora makasupply chikafu samwe kune vamwe vandotambura, mungade makabisira vanhu vakawanda, asi munotora mari muchipa vanhu vagara vaine mari kudhara. Unotomboshandisawo here pfungwa kuti umbotanga wafungawo pane zvauda kuita?
Zvino ndishamisa zvisingaiti. Hapana mwedzi miviri mitatu apa president achipa madzishe kutengera madzishe mota 100 dzinodhura, achitaura kuti hapana munhu achazofa nezhara. Muri kuwesta mari muchitengera madzishe mota kuti muwane kukambenekwa namadzi, kuti nyika ine nzara. Nhasi uno mashishama futi kuti yava national disaster. Wanga uchimbotaura uchiti zvinhu zvakakunakira, nhasi wakuti zvashati. Pane mwangani yawapedza kuzvitaura. Hazvitaridzi kushandisa pfungwa kana machembera ndiye munotamba nevazukuru kuDzimba uko. Zvose ndinoda kungodhisaida, zvose ndinoda kungozikamwa. Hazvibatsiri, sinonsense. Nhasi unomaa kuti vari diaspora ngavatibatsire, asi pakodzero dzedu dzekuti tivhote munyika hamudi. Tivhote tiri kudiaspora hamudi, makuda rubatsire kubva kudiaspora. Shandisai pfungwa.
Pasudo 7, murisei apo, vajonga kandimere nevatononoka hwandi apo, varisei apo. Saka makazotori chirongwa chemangwana ani matovharisa here? Musatirwadzisa mani, dzosai chirongwa chemakuseni, dzosai chirongwa chemakuseni mani. Ndotendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenyika chemutambo webasketball chemaCavaliers vaEdmond Mutetwa vanoti mutambo uyu wadzikira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya rutsigiro rwakasimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe yakakundikana kuendesa chikwata kumitambo yeBasketball Africa League iri kuitirwa matunhu akasiyana-siyana muAfrica, kutanga nemuSouth Africa uko kwakaitirwa Kalahari Conference mwedzi wapera. Makwikwi epiri eNile Conference ari kutanga svondo runouya kuEgypt uye achatambirwa kuSenegal neRwanda. VaMutetwa vanoti shuwiro yavo ndeyekuti Zimbabwe ikwanisewo kupinda makwikwi akadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mukatarisa mutambo webasketball muZimbabwe wakadzikira. Tine kuchaita kuti idzikire inyaya yekushaya vanhu vanotsigira lack of centership paane kana 20 izvi tisina kana centership. Ende mukatarisa pese nyange pavanoita makombetion anoane chimaholidhay kuti kutamba netimu dzenanagori nana Blawal nyange vanhu vakatamba vanongoenda kumba ngori maoko haana kana medal. Kana wakatopiwa medal unogona kupiwa isina kana kunyorwa. Mukatarisa kudhara sei tanga tine macentership vanashow vanakodhak vanana yanana bolingers tanga tine maponta zvaitwa kumatwendi chete asi izvozvo hakuina. Chimwe chinhu chinoita kuti basketball idzikire inyaya yelekofu transparency inehalidership izvi ari kuihana basketball yacho vanhu vanitotongwa nedemo havadiwe. Mukatarisa tine maplatform akawanda vanonomudza vanoita se buti sometimes ndezvekuisikana mariketi havana kana basa vanhu vakatongotora vebasketball but havana kana kumbobvira vakamba kana eni chaditipo yavakabvira vahina.
Zvii zvingaitwe kuti mutambo uyu uwane wochiremerera sei zvatinoona zvinoitwa kumutambo wenhabvu?
Tinoita anozi maprovinsi ndiwo anonovhota asi dai vati maprovinsi arege kuvhota sobasketball leadership vangoti maplayers ngauye vaite se vavhote because maleadership ai maprovinsi anogona ngotengerwa motokari kana ndiye ndichazvitira zvakati. Saka ndezvimwe zvinhuzvikuuraya mutambo maplayers anokanhina manyii ndo vanhu vanofanira kurana basketball vanofanira kunovheka ndo vanhu vanofanira kuita zvi because mukatarisa kati muzimbabwe makabuda vatambi vane ndiri vanhu vakaita sana Fred Manyang anana pisautete anana tambudza ijonera makabuda anana rikfuton vamunoona vako vamalongana mabasketball players yese anahadzina anasinda buti nenyaya yekuti vanhu vaakutya kunoti kudaita mari ebasketball mari yedu iri mupesi yenzi here.
Tinoona kuti pane makwikwi makuru eBasketball League Africa iyo akaitangirwa kuCape Town muSouth Africa uye zvachange ari kuEgypt. Zimbabwe iri kuwanikwa muchiteera here makwikwi aya? Tiona kuti imamumo mumakwikwi aya
Awa vanga vari mutungamiri wechikwata chebasketball cheCavaliers vaEdmond Mutetwa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo weZim Dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitare rekuti Star Actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mangoma inini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumangura mangoma azvatomburi muruo bhazi pane shamwari yangu yakati hachi hatichisi tingoimbe ndopa ndakaita se kunangangoti hari katingoimbe pesa ayo zvanzi atopinda chi muruo
vakatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki havasati vazviziva zvavo kuti nini zvinoimba vozi inini handigare navo hameno kana vari vachizvizivo kune vamwe kwavariko.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu pandakatanga nini vaingoti siyana nazvo havasiyana nazvo davatsvaga rimwe bhizinesi rekuita davatohodha kana kuta sei pamari yakuta sei yauri kurekodha
achichema mama na tungamira asi musuwa 8 takatofara 8 December kutofara tichipemera
matambudziko munosangana nawo ndeapi
challenges atosangana nawo pakuimba pa inini handisati ndana manager kungozvita zvakamutika zvato kunongota challenge yekuti ndokunoshaya mari kundozvitira singe kana kuti andandiri ndapata ngongonzi kundiri kuchimbiro kupinda ndokunoshaya kana kana mari kunongopinda panguva iyoyo.
Vanoda kukubatai vanokubatai kupi?
Vanoda kutibata vanongonibata pa 071 8 1 8 1 3 1 3 1 0 078 81 81 3 1 0 ndopandobatika ipapo.
Woza Friday tombokwenya magitare kamucha.
Nasinya yangu ndoda kuitaura jinga para baba makandipindura makandipindura pindura Marimo maoko shuwa ini nino bata kati shino puta pana chima puta
ngamuchinzwa kambo kanonzi nyaya yangu manzwa huru kuroyaitwa na Melusi Nyawira aka star actor ari parunare kuchegutu na Ivanzi Zininga we Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chelive talk nhasi tiri kutarisa kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yave kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Zvongwe yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushanda munyika yeZIG. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukukwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena Ntungamiri Nkomo.